Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 8th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the food situation in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voindebele.com, and at www.voashona.com.
Vanambobira vataura toda namba yakadii vakangoti vakanyoresa list yevanhu handisi ndopa vati tichishandai then isu tichashanda tatopedza 15 days tachonzi mwedzi wekutanga ndopa vatouya nechibage ndopa vakasvikotaura kuti tikuda vanhu 8 chibvisai mamazita.
It is not fair that after having worked, people fail to get maize after they work. The social welfare officers always say the food they have is not enough for everyone, but they will have taken our names before we start working.
One bag of maize is not enough for a family of four like mine. There's need to allow people to work for more than one bag of maize per month.
Thanks for joining us once again. Tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the hunger situation in Zimbabwe.
Some people under the Food for Work program claim that they are not getting food aid after working for the state for 15 days a month. In some parts of Zimbabwe, some villagers say they've no access to drought relief aid due to severe food shortages.
There have been claims that some opposition party supporters are also being denied food aid by the government. But President Robert Mugabe has insisted that people should not be denied food drought relief aid on political grounds.
Millions of people in Zimbabwe are facing critical food shortages as a result of years of poor crop harvests due to inadequate rains.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Yes, Uruganda Babasan Uskuma Lamtanje, Skuluma Ngendala. Sewastipela Ngamte Lambile Sibili Ukuzonda Kuba Gunenga Kulu. So kona hapo ke ngimakhaya lapho elikhona kumenjani ndiyalamba kumbe liyathola yini ukudla okuvela kuhulumende kumbe okuvela kwamanye kwezinye nje inhlanganiso ezizimele zodwa. So sifuna ukuzwa ngani kona hapo ukuthi kambe likubona njani kona kulamba ongaba khona kulabanye abayenza okuthiwa i-food for work ukuthi uyasebenza qeda ukusebenza khona hapo sunikwa ke ukudla ngathi vele kunikwa nxa ungaphela inyanga ungasebenza amalanga abe ngu-15 kumbe abe ngu-12 kumbe abe ngaki asikwazi. So lisitshele ngesimo senu kunangapho ke makhaya. Ye kunjalo fowethu
ndisho sho Gibbs. Nyaya thina yo nasi inyaya yenzara nyaya yedumbu. Hanzi pasina kudya hapana utano hapana kufara ndizvozvo. Saka nyaya tiri kukurukura ndeyenzara yakabata nyika. Vazhinji vari kuchema kuti hatina kukohwa uyewo chikafu chinosimbonzi vanhu vatambiriswe masangano mazhinji nematambudziko ariko akatarisana nenyika dzakawanda vakakundikanawo kuti varambe vachipa chikafu kuZimbabwe. Kwoita chiri kushandirwa chinonzi chefood for aid, hanzi food for work aid ndizvozvo. Ichocho hanzi uri kushanda 15 days nevamwe vataura 4 hours pazuva. Mapedza makutarisira kuti akupiwa mabhagidhi edu amona hakuna chinobuda. Asi kazhinji zvinonzi ukadyara mbeu haibve musi iwoyo. Saka vanogona kuzopiwawo mazuva anotevera asi mune mafane nzara panguva iyoyo Gibbs.
Kakuru sibili kukanya kuzanike imuli lemuli vapiwa i50 kilogram bag of millimeter. Nxa kuti ndingasebenza konapo selimelela insuku zangu kona zikwane. Nxa zingandi insuku zeleza zifunakalayo sebelinika ukudla lokho. Kodwa kungani kuyaphambanisa abantu abaningi jonga ikakhulu kozwimba khona ngale. Sizokuthiwa ke abantu abaphiwa lokho kudla. Nxa ungaphiwa ngalokho kudla kutsho ukuthi usebenzela mahala phela. Phela kula muntu ongatshaya ifotsholo utshayela mahala. Kumele utshaya ifotsholo ube sunikwa. Ngoba nxa ungaphiwa ngaphela mfowethu.
Ndizvozvo.
Anti abantu kuyahlupa.
Ndo patanzwa wami wachitaura kuti takashanda. Pashandwa kudaro vakachizonzi tiri kungoda vanhu 8. Zvakuita kunga muri kunzi mubhazi, bhazi razara. Tiri kungonzi vakamira burukai tikuda vakagara chete asi vanhu vanga vabhadhara mari dzavo mubhazi ndozvaitwa apo vanhu vakashanda kubasa raiitwa asi chikafu chakuchinzi tiri kupa vanhu vasere chete pashanda vanhu vakati wandei ndonyaya dzatiri kukurukura nhasi.
Now, we know that over 4 million people in Zimbabwe are in need of drought relief aid. And according to the United Nations, there's a lot of, you know, things that can be done in order to improve the lives of the people. And some of those things are people engaging in various projects. You know, if people engage in, like, self-help schemes, you know, they are bound to actually create that environment where they will live properly. But at the end of the day, it's difficult for people to initiate that kind of thing because maybe of the socio-economic and political situation in Zimbabwe right now. So people are just looking for food. They have no time to do things on their own.
Yes.
So they have to be entirely dependent on the state.
And it's not only in rural areas where people are spending time queuing for food or for money. In towns, in cities, people are spending hours on end queuing at banks to get cash to buy food. So it's a situation that's dire in every corner of the country. Tanzwauti tina Baba Roderick Mapfeka. Makadiva Mapfeka. I want to open you. Murutin's got a canaka, Muruka Muri.
I want to open the paper and another
case. A Tisanangure, Wutin Muri, Dun, Ripi, Muchita, Rakshin, Jakamira, say, Munyaz and Zara.
If you come here, I'm going to say, you know, the Muriba constituents.
Murewa South Constituents. Tinonzwa kuti ndimi munyori webato reMDC mudunhu renyu iroro reMDCT kuMurewa South. Vanhu varikukwanisa here kutambiriswa chikafu chiri kugoverwa pasi perubatsiro. Tinonzwa vamwe vachigunun'una kuti vari kunyimwa chikafu nekuti ndive rimwe bato rinopikisa hurumende.
Vajonga ndipo zviri kutoitika izvozvi kuma uku. Vanhu vazhinji panguva ini vemisangano hakana mumwe chete kutombowana chikafu. Mwakanga wakatumirwa mazita kare vasa kutochekwa nyange zvazvo isati yatangayo food
poisoni. Vamapfeka, munogona kungofamba mbichana here kubva pamuri vamapfeka kuti foni pamwe tinowana painonyatsobata iri kuita ichidzima dzima. Taura henyu tichinzwa kuti pamuri kuenda pakamira sei.
Ndokuti pari tine izvi vanhu vemdc havakwanisa kunge vachinyorwa mazita vakatoitirwa kare vari kutotekwa izvezvi izvi.
Asika mutungamiri wenyika vakataura vamugabe kuti hakuna munhu anofanira kunyimwa chikafu nekuti ari kutsigira bato rimwe risiri riri kutonga. Muri kukwanisa here kuenda muchinomhangara nyaya idzo dzikungwava kana kuna kanzela kana mp kana kumapurisa?
Patinoita mamitv edu rasaitiaaaitiraae wakaro vatoripo tichitaura zvichame zvakakuru tiri kuongorora asi havana kana masijisi avanozotora makanzeras akwanisa kunge tichitaura navo because ivo vatoa kutevera nekuti pezvinezvi mabuku anotonza anwa kwakanzera kuti vanhu vari kutambira ndevapindi vakashoe nekugabha masabhuku.
Regai tikufonerei zvakare nokuti nhare yenyu iri kunetsa asi Gibbs, we have Mr. Gadzira Chirumhanzu, who is a political commentator and also a ZANU-PF member. Welcome to Studio 7 Live Talk, Mr. Chirumhanzu.
Thanks to Studio 7. Good evening.
Welcome.
Yes, Mr. Chirumhanzu, it's good that you have joined us once again. You are always featuring in this show and we really appreciate that. So we are having some reports that some people in rural areas are not getting food aid from the government after working, you know, for the state. So at the end of the day, what do you think about this kind of situation where someone has to wake, you know, let's say goes to a road, does something there, and they're never paid, you know, in terms of being given some drought relief aid? What's your take on that?
Yeah, well, it's saddening, but at the end of the day, it is very difficult for me to comment unless I have, you know, the true position of what is going on. But the most important thing which I know is that everyone who does food for work, or if it's just, you know, a relief from the government, then definitely that is Zimbabwe needs to get food at no cost and without any hindrance.
And Mr. Chirumhanzu, we are also getting reports that there are some opposition party supporters who are being denied food aid by some officials in the rural areas. So what is going on? What are you hearing?
Yeah, well, like I said earlier on, it is very difficult, again, to comment on hearsay issues. But I think that head of state, President Mugabe, has categorically stated that every Zimbabwean, irrespective of political affiliation, he or she has to get food if it is being donated by the government. And in most cases, it is for free or for food for work. But now, you know, in Zimbabwe, you know, you find that most of the things is being politically, you know, sensitized. And remember, if it is from the opposition party, well, this could be a marketing strategy for them so that the world would believe that, you know, the government of the day does not give people food or is not doing nothing, or is doing nothing, rather, for the people. So, well, you know, something, you know, said by political, you know, parties, one needs to take it with a bit, you know, pinch of salt.
Ndizvozvo mazi regai ndingokandawo mubvunzo nechizezuri kuti matunhu mamuri kufamba muri kuonawo nyaya dzenzara dzakamira sei imi muri murimi ndii munee muchizivawo kuti zvii zvingatarisirwa kuti dai vanhu vakaita tichitarisa kuti makore enzara ari kuramba achingopfekana
zveshuwa you know nyaya dzenzara idzi tiri kuona kuti dziri kuramba dzichisvika makore ese but savarimi zvinhu zvakaoma unotoshayawa kuti ungazviita sei it is not only kuti inzara iri kuvanhu inzara iri kuzvipfuwo zvakare but nevanoongorora nezvemamiriro kunze vanotaura kuti dambudziko richange tinaro kwenge yakatoti o but vanokurudzira kuti domwe iro rinenge ranaya kana tikakwanisa pachirungu yati vanoti harvesting of water meaning kuti mumapurazi imomo nomumaruwa imomo hurumende makambanizi vanokwanisa ngavaedze kuchera madhamu so that mvura iyi inenge yanaya iyoyo shomanene ikwanise kuchengetedzeka igozobatsira pari zino nokuti tatiri vanhu kana tiri nyika vanga vangojaira kuti kana mvura ikanaya hazvo zvinoramba zviri normal asi mvura zhinji yakawanda ichiyerera ichienda kumakungu
aiva maita maziramba yanyu muri parunhare
What was he saying exactly? Maybe you can summarize in just one line.
Okay, he was saying it's not people only who are affected, also livestock. Mm-hmm. But he says where the experts are urging that since this is going to be a persistent problem, the drought, people should try to learn water harvesting by constructing dams and other means of harvesting water. Yes.
Now, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the hunger situation in Zimbabwe. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming on Facebook. Yeah, right now, Mfowethu, Seslo Baba ke uWillard Moyo, on Councillor Eslobela. Baba Moyo, unawuchona njani?
Tonile mtembo lichora jandani baba.
Hayi mbichana kunjani esilobela?
Hayi indlala yona le yabakhala ngaya abantu namachaza nje kuyafana ndule.
Ehhe. So ngathi ningakona ukuthi kule food for work yini kona ngapho?
Ya. Kukhona ngapha Dube sibili bayasebenza nje abantu. Ngabona sebekwanise almost 7 to 9 days beqalisele ukusebenza kabakakwanisa 15 days ikhona i-food for work lapha ku-ward
29 so ke nxa abantu bangasebenza khonapho kumele betholeni
iya njengokuthenjiswa sakuthenjiswayo sabuya saqoqa namasabhuku kwakhethwa abantu ukuthi bazangena ku-food for work ngenani esasiliphiwe so ke kwasokuthiwa khona bangasebenza for 15 days baza piwa i 50 kgs zomumbu wesithwala. Yeah.
So ke kukhethwa abantu abanjani khonapho?
Indlela esiyisebenzisayo Dube kuba lula kithi ama-councillors akule iparty ye-MDC kuchiyeni lakwamanye amawadi kula ama-councillors ezanu-PF. Kithi thina silandela ukuthi sidinga umuntu olambayo. Ikhulume lo sabhuku ohlala laye lo muntu eduzani kwakhe ukuthi hayi sabhuku sihlala phansi edala esihlahleni labantu bakho ukhethe abantu bakhethe umuntu olambayo ngoba inamba esabe siyiphiwe njengesilobela lapho edonza ngaphiwa inamba engange-236 phakathi kwe-population edlula 5,000. So uyabona ukuthi imizi emningi almost 800 and something yasala.
Oh, kanye ngazani ke ifoni yakhe siyimane yaqhumeka ngijonga lapho kodwa what you are saying is that you know they are preparing to have the food for work program.
Mm-hmm.
And he says, as far as they're concerned, they're just looking for people that are starving or, let me say, are affected by hunger. So he says they don't, you know, discriminate against certain people supporting ZANU-PF or you may support NDU or
another.
Yes, so it's a question of somebody starving, facing hunger and all those kind of things. And he says people are supposed to be given a 50 kg bag per family. So he says
after
maybe
15 days.
After 15 days. So he says maybe it can be a workable kind of program. But yeah. I wanted to ask him about the projects that they're actually going to, you know, engage in.
That's
so
okay.
Then the
maybe
phone
we'll
just
get him
off.
Back.
Yeah.
Vamapfeka tanzwa kuti vadzoka pachirongwa. Rambai henyu muri parunhare vamapfeka. Iye zvino tina mai muzhambi vari kuchipinge. Makadi mai muzhambi. Amai muzhambi.
Hallo, tiripo makadi iwo.
Aiwa tiri wapenyu mapinda muchirongwa chedu. Titaurire kuti zvinhu zvakamira sei kuchipinge kwamuri munyaya dzenzara idzi.
Munyaya dzenzara, nzara timbari nayo.
Mhm.
Food for work iri uno asi kuti ine vanhu vashomanani vakasarudzwa vatiwo kurei vanhu vazhinji havasiri muchirongwa.
Ndiana akasarudza vanhu vakapinda muchirongwa che food for work.
Isi takasarudzana pane zvedu.
Chii chamaitarisa kuti muti uyu anokodzera kupinda muchirongwa che food for work?
Tainingise chiemo chepamba pomuntu.
Mhm.
Nokukura kwaaitawo chimutape wedu.
Mhm.
Mhm.
Saka vanhu va nenguva yakadii vachishanda uye vashanda vari kukwanisa here kunge vachipiwa chibage nekuti tirikunzwa kuti mune mamwe matunhu vari kushanda asi chibage havasati vapiwa.
Isusu taane nguva yatirebei mbijanawo hedu kubva pane pazvakataurwa nepatakati tangu kushanda tingati tatova nemwedzi nehafu.
Muchipa vanhu chibage vanenge vashanda ivavo?
Vanonga vashanda votopiwa chibage.
Vanopiwa chibage chakawanda zvakadii?
50 kg.
Asi
vachoto.
Asi muchitarisa kuti 50 kg iyoyo nengo yamune masenza muri kumabasa ikoko zviri kufambirana here?
Zviri kufambirana.
Zvinoita. Aiwa maita basa mati muri kudunhu ripi kuchipinge?
Kwakondo.
Aiwa mofarisa vamwe kwakondo morara zvakanaka ikoko.
Imu muri kupiko?
Isusu tiri kuno kuAmerica.
Oh.
Asi ndichibvunza mubvunzo wekupedzisira kuti iko kwakondo muri kusangana here nematambudziko atiri kunzwa kune vamwe vari kuti unonzi kana uri werimwe bato haukwanisi kuwana chikafu asi kana uri werimwe bato wana chikafu zviri kuitikawo here kwenyu ikoko?
Isusu kwedu una hatisi kumbozvizwa.
Hamuzvizwi, mugere zvakanaka, ndo kunonzi kugarisana mumana.
Mm-hmm.
Rambai makadaro ndo zvinoshuwirwa ngeZimbabwe yose. Maita basa mai muzhambi.
Aiwa zvakanaka, musarowo zvakanaka.
Maita basa. Gipsa, Miss Muzhambi says in the area of Kondo in Chipinge, the food for work program is progressing quite well. They've been in that program for almost 1.5 months. And the people are the ones who chose who is to benefit from this program. And she says they decided to first give those who are elderly, who cannot assist on their, themselves. And she says also they don't have that problem of politicization of food. Everyone is getting food, regardless of your political affiliation or background.
That sounds good.
That's why I applauded her and the community where she is coming from. And think that's one thing that Mr. Chirumanzo was also talking of, that if it's happening, it should not happen in such a way that is going against the president's word.
That's right. So mm-hmm. now, Chonga, we are being joined by another guest, and that is Mr. Mandla Nkomo, who is an agricultural expert. He's based in South Africa. Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and good evening to your colleagues and the rest of the listeners.
Thank you very much. Now, you know, Zimbabwe has been conducting these food for work programs since independence, Mr. Nkomo, and it appears as if they'll continue with this kind of, you know, approach to agriculture as long as we still remember. So at the end of the day, is there any other alternative to this kind of thing? Because maybe the agricultural system is dead in Zimbabwe.
I don't think it's dead per se, but I think it's definitely on life support. In the sense that it's not delivering on the objectives, because if you look at the amount of grain that is required by the country, I don't think it goes beyond 2 million tons per year. And then when you consider the amount of hectares that are theoretically put to maize or planted, you know, you don't need a massive yield to be able to meet that. But the fact that we are not getting that yield consistently tells you that, you know, the system, you know, is not delivering on what it should do. And it's on life support. So one needs to look at where the issues are and try and address them.
Okay, thank you very much. And stay on the line, Mr. Nkomo. Would you have...
Before I go to Blessing Maybe, I can just throw a question to Mr. Mapfeka. Mr. Mapfeka. Chii chamuri kunyanyorima mudunhu remurehwa nekuti tinoona kuti Mashonaland East ndo imwe yenzvimbo dziri kuramba dzichingosangana nenzara gore negore. Imi mudunhu menyu chii chamuri kunyanyorima?
Kuno kunorima chibage kubva mudunhu anorima hofodya.
Muri kumboedzawo here dzimwe mbeu diki dzinokurudzirwawo nevarimisi kuti regai kungoramba muchiti chibage mbodzokerawo kumbeu dzatairima kare dzemazitateguru?
Kuno kuchibage chei vanhu vangu vachinyanya kutembawo kuti chibage chei chinonyanya kuita, but zvatongomuhuromwa ndo zvavakutokurudzirwa zvekuti kutarisira kuti nezviri kuita drought izvo vanhu vakutopinda muhurongwa hwacho hwekuti vachitoita zvembeu idzodzo.
Aiwa, maita rambai muri pachirongwa. Tina mukoma Blessing vari kubhoera. Makadii mukoma Blessing? Aiwa, ndiri mupenyu. Tiudzei kuti mubhoera nzara yakamira wani wani?
Nzara kuno kubhoera yatitamba tina mukoma wangu.
Mune muri pedyo neredhiyo mukati sudurukei zvishoma.
Okay.
Taurai tinzwe. Chii chiri kuita kuti bhoera ibatwewo nenzara? Tiri kuona vamwe matunhu vari kuti tiri kuita nzara nekuti kuramba tichirima chibage.
Bhoera inzvimbo yakabatana nesayo vhali, saka kunaya kwayo tinotoona kuri kwezvinetsa sezvakamanainai.
Saka muri kukwanisa here kuwana chibage muzvirongwa zvakaita sefood for work izvi kana kuti zvimwe zvinobatsira vanenge vachitarisana nematambudziko? Nhare yenyu mukoma, munogona kungoti sudurukei pamuri? Asi redhiyo siyai ipapo, vanenge vachikunzwai varipo ivavo. Saka chitaurai tinzwe.
Zvinhu zvatinokwanisa kuwana zvizvi zvatomboitiwa neizvizvi mafuta ese tatinopiwa neishu.
Nhare yenyu iri kunetsa. Regai tigokufonerai zvakare. Tinotenda mukoma Blessing. Gibbs, Elias spoke with Mr. Mapfeka, who is the MDCT Secretary for Murewa South Constituency in Mashonaland East. You were saying many people in the area or in Mashonaland East, most of them were relying on maize as a cash crop and also tobacco. But now they are going to revert back to rapoko and other small grains. And this way, at least, like Mr. Chirumanzo, I think, is a renowned farmer. He will, I think, support the idea of introducing or reintroducing the small grains, because it helps when it's time like this. Nguwa enzara, vanu wa jinji, etaizuwa nama ya wachipinda mudura kunotora rukweza, nemunga, nechunga jokadaro, rapoko, sorghum, and all other small grains. They are also drought resistant.
Okay, let's cross over to Mr. Chirumanzo. Mr. Chirumanzo, we know that you are a farmer, and at the end of the day, you know, farmers prefer something that they eat, right? And do you see any farmer maybe going towards planting sorghum, millet, munga, and all those kind of things?
Well, I think, you know, the staple diet of any country, or maybe the type of food one, you know, consumes, you know, it depends with the, I would say, the situation prevailing at that particular moment. For example, I would give you, you know, the kind of food we eat presently, pizzas and all that stuff. Mm-hmm. We never, you know, grew up eating that stuff. And I think you would agree with me, but because of the environment, you know, some of these foods, you know, we end up, ended up being introduced to us. And they became, for example, like meat. It was never our staple diet, but it was introduced to Africa. And eventually, because of the marketing of that particular food, we end up discarding our own cereals like munga, rapoko, sorghum, and so forth. So I also want to believe that because of the current situation we are facing, definitely we will end up going back to our roots, that is cultivating, you know, our crops like munga, rapoko, and so forth. Mm-hmm. And at the end of the day, people will end up, you know, liking the food, because it is, you know, a situational approach to solve a certain problem at a particular time. So definitely I would agree with anyone. And remember, the government is also doing some efforts to encourage people to grow this crop. And I don't think one would, you know, would want to starve, because, you know, he has been used to eating, you know, maize food. Therefore, he is not likely to like the rapoko food. Simply, again, because of the situation of this, you know, what's the right term? The current food we are consuming that, you know, trigger some of these, you know, diseases like diabetes and so forth. Mm-hmm. You find that within the medical field, people are being encouraged to go for, you know, rapoko, sorghum, and so forth. And it is now becoming fashion. So for guys, for example, when they are having their gochi-gochi, they eat munga, rapoko, and sorghum food.
Thank you, Mr. Rumans. Mr. Nkomo, your take on small grains?
Look, I think, unfortunately, Jonga, the situation where we are is that these things are now market-driven. So if you look at the share of the market that small grains like rapoko or even sorghum have, it's very tiny. As a result, they are mostly traded in informal markets. And that's very indicative of the role they now play. So if we are to be, you know, serious about, you know, creating a commercial market for grains like that, it needs to be reflected in how those grains are consumed. The only country in Southern Africa that is a viable market for small grains is Botswana, because almost 80% of the consumption in Botswana is actually sorghum. So in Botswana,
sorry,
you'll find that...
Mr. Komo, just for some few seconds, can you hold on there? I wish to say goodbye to our radio listeners, as we will now be streaming live on Facebook and our websites. And for our guests, Mr. Nkomo, Mr. Katsira Chirumanzo, and Mr. Roderick Mafeka, can you please stay on the line? And Lubabu Manyika kuna wapo ke Epinga, ubambe kuna wapo unga eka chana. This is Gabe Stube in Washington, D.C.
And I'm Jonga Kandemiri.